A very good evening, Zimbabwe. This is the Diaspora Forum coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington on Wednesday, April the 24th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahoye.
And I'm Thungamile Nkomo.
Welcome to the program. If you're just joining us tonight on the program, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's appealing to Zimbabweans in the diaspora to return home and rebuild the country. But you can also call in and say whatever you want on whatever subject. Today we have an open mic.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also streaming live on all our Facebook platforms, VOA Live Talk at VOA Ndebele and VOA Shona. So if you haven't liked our pages yet, please like us. And you can also join us on our websites, www.voashona and www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa has appealed to Zimbabweans in the diaspora to return home and help rebuild the country's collapsing economy. Delivering his independence message last week, Mr. Mnangagwa said his government had initiated reforms that he said should be able to entice those in the diaspora.
But the question, Ntunga, is what these reforms are, and are they good enough to lure millions of Zimbabweans dotted across the world right now?
That's what we are all about tonight. Iloge utaba hesi ngalo lamhlanje utaba lwamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa yena osecele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Kuba nazi penduke zize ephathisa emzameni yokuvuselela umnotho. Uthi inguquko esilethwe nguhulumende wakhe yanele ukuhuka abasemazweni laba ukuthi hayi baphenduke impela baze kuba ingxenye yemizamo yokuvuselela umnotho wona oqhubeka usadalala. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi igambe yiphi-ke limizamo ubaba uMnangagwa akhuluma ngayiphi inguquko uMnangagwa akhuluma ngayo athi isenziwe ngohulumende wakhe elakho-ke ukuhuga abasemazweni laba. Siyalivumela njalo balalela ukubana nxa kukhona ofuna ukukhuluma ngakho ongayisikho okuphathelane lamazwi kaMnangagwa uwamukelekile. Ukutsho yiloba yini siyakuvumela lamhlanje.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi paDiaspora Forum, apo tinotarisa zviri kuitika kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose zviri mudiaspora. Tiri kutarisa isu nhau yakataurwa naPresident kana kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, apo vakati ivo vari kukumbira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvidzoke kumusha kuti vabatsire ivo kuvaka nyika. Asi vazhinji vanobvunza ivo kuti pane zvagadziriswa here, pane mitemo iripo here ichaita kuti tione zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvachose zvichidzokera kumusha. Nhasi zvakare izuva rekuti mutaure zvamungada kutaura nezvazvo vari kumarimuka kana vari munyika pari zvino. Tambokurukura nemi munguva yapfuura, vazhinji vanyora vari kutaura zvavari kuda kuti titaure nezvazvo, asi tichange tiri kuverenga zvamuri kutaura uyezve tichange tichikumbira kuti mupinde muchirongwa. Kana muchinge muchipinda muchirongwa, mubva manyora code number yekwa muri ne number dzenyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakukufonerai. Asi kune avo vakateerera pari zvino ibvai matitaura kuti munoona sei kurudziro iri kutaurwa navamunangagwa iyi. Imi mukawana mukana munokwanisa kuwana muchidzokera here kumusha pari zvino nemamiriro akaita zvino kana kuti munofunga chii. Ntunga rega ndibva ndachingamidza vamwe vari palive feed yedu pari zvino paVOA show natina William Shavai ari kuti I'm watching you from Botswana. Brian Garika yanzi ndiri mu Capital City muno muHarare tinokuchingamidzai. Courtney Mepi Courtney yanzi simavi ndeipi. Dennis Denard Madzimure ari kuti ari kupolokwane. Courtney Mepi Courtney yanzi todzoka kune mari here please ndifonerei. Vachibva vaisa ivochi namba dzavo anzi tuda kunyatsoziva kuti ntunga tikadzokera kumusha uku kune mari here nekuti vari kumusha pari zvino vari kuchema chema pamusoro pezvavari kuti ivo zvisiri kufamba zvakanaka.
Yebo kunjalo Mavelasa, and we have our first guest on the line, and that's Ngabuto Mabena of the organization Zimbabwe Community in South Africa. Mr. Mabena, good evening and welcome.
Evening to you and evening to students.
Thank you. President Mnangagwa says that you guys should come back home and help in the process of rebuilding the country, especially the economy, looking at what's going on. What's your take on that?
His call was not thought out. He simply made the call without thinking on what his call meant, because he needed first to understand the challenges, the economic challenges in Zimbabwe, what causes the economic challenges. The economic challenges in Zimbabwe are basically around the question of the currency question, which is unresolved up to now. We've been using a multi-currency regime. We moved from there. We then introduced in 2016 the bond note. We then now introduced the RTGs, and it is not working out. We've been saying that because we have the majority of the working people are in South Africa and in other countries, we do not see any reason why we should not use the rand as a currency of reference. We are not calling on Zimbabwe to join the currency union, because it requires the rand union, so to speak, because there are legal issues that are needed to be resolved around that. But we are already since 2009 using the rand as part of the multi-currency regime in the basket. So it's a question of making the rand as a currency of reference to ease the liquidity crisis that is in Zimbabwe. It would be easier for people who are sending their money home for their relatives to buy in shops, buying in rents for workers to be paid in rents and so forth. That in the immediate will bring some stability in our view. So we think that instead of him making a call for the diaspora, he should actually be saying, how do we resolve the issue of the currency as an immediate issue in Zimbabwe? And then secondly, then in the short term, is to say, how then do we begin to organize production so that there's production on the farm, and then the industry will begin to pitch that. Once that happens, and these conditions, once we create those conditions in Zimbabwe, people then decide in the diaspora whether they want to go back to Zimbabwe or not. But there's no one currently who would want to go to a country where they don't even know whether, if they put their money in the bank, they're going to get their money. Over the Easter weekend, we've had complaints where people couldn't access their money in the bank, and people will not really leave diaspora to such kind of a life in Zimbabwe.
Manyamazwi Mabena uthi wena inguquko ubaba Mnangagwa akhuluma ngayo athi uhulumende wakhe useyilethile elakho ukulihugu kubana libuyele ekhaya uthi wena kaliboni leyo nguquko.
kambe ngubani ozachiya isinkwa se-R15 ehilpro esiyathenga isinkwa nge-R50 eZimbabwe. Akekho umuntu ongakwenza lokhu ulaye ekhanda, mhlawumbe yabe kukhona ongahambi kuhle. Into yakhona u-Emmerson Mnangagwa lohulumende wabe kumele balungise njengoba sisisho indaba yemali, yiphi imali esebenzayo eZimbabwe. Abantu bengahlupheki ukuthola imali emabhanga, engavele alungise ngoba kasikaze sizwe thina ukuthi kunabasebenzi abalayo ukuthi baholiswe ngamarandi. Ungahamba eplant uzathola ukuthi eplant abantu bazisebenzisela amarandi, bathenga ngamarandi ezitolo zeplant kabalahlupho. Abantu abasebenza ukuholisa inkomo bobagcina imizi baholiswa ngamarandi kabakade bawawani. Nxa sonke eZimbabwe ibizela Zimbabwe abasebenzi bonke kuthe selihola ngamarandi, izinto sezithengwa ngamarandi ama-prices, abantu kangeke bakwani. Khona lokho kuzakwenza ukuthi kube nobubelo endabeni yezimali. Engavele enze njalo kube sekuthiwa manje-ke ukuvuselela umnotho ikakhulu endabeni zokulima ku-farming ukuthi kube le-production. Kungaba le-production, ama-factory ayaqala ukuthi avuleke. Angaqala ukuvuleka, abantu abasebenza kokhothama, abantu abaku-informal sector abasekhaya sebengena emsebenzini. Nxa abantu besuka ngapha eGoli lakwamanye amazwe bethola abantu bayasebenza sebengani bathola bahola imali ayifana nalokuthi umuntu nxa esebenza eGoli ayihole ngoba ehola ngamarandi. Yikho kungenza ukuthi umuntu abesesithi kunokuthi ngibhadale irenti lapha e-Hilbro, ngibhadale irenti kobulawayo, ngibuye futhi ngisapote umuzi wangakithi etsholotho sokusiba lukhuni, ngonomvele ngisebenze kobulawayo ngoba imali engizoyithola kobulawayo yimali efana nale mali engizoyithola eGoli ngoba ngiyabehola lamarandi. Lokuya kobulawayo ingaba ngaphansi kancane iholo, kodwa nxa usuhlala phansi futhi ukuba le mizi emithathu kungangcono ngiye kobulawayo nikhangele imizi emibili kuphela. So yikho uEmmerson Mnangagwa okumela kwenza lokho, kuthethe abantu ababuya ekhaya engalungisi abantu bezokwenzana ekhaya. Abantu bevele lakhathesi baningi abasuka ekhaya ngendlela umnotho ongakhona nongatholakali umsebenzi besiza lapha eGoli. Uzabiza njani bengikhona befika ngapha eGoli ndola kwamanye amazwe ukuthi buyelani ekhaya kungelalutho?
Mhm, siyabonga babu Mapena, qhubeka ubambile khona postate abalaleli Marvelous.
Ndiri kunzwa kuti tine mutereri uyezve tine munyarikani wedu wekutanga, asi tichamboenda kune mutereri. Hello caller.
Hello Mapena.
Ya, tokutanga tataura na caller, tosataura na mukoma tinashe. Makadi yenyu caller?
Tinofara kana muchifara kuti temave.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nemi muri kupi uyezve tipe upfungwa dzenyu?
Ndiri kuno kuSouth Africa kuDurban.
Taurai tinzi.
Tiri kuzvizwa zvavo zviri kutaurwa naMnangagwa kuti ava nongauye vainvesti kumusha. Unouya uine mari wogadzira business handizvo. Wagadzira business, business richada mari kuti rirambe richirana. Wobva woshayiwa mari iyayi. Wabroka. Wadzoka futi pasquare zero. Zvinenge zvichazoshanda papi? Kusumudzira nyika kwacho kunenge koshayiwa basi. Kuti uende kumahofisi kuti uvhure business zvinotora nguva yakareba. Unojambiswa kubva kuofisi iyi uchienda kuofisi iyi, uchibva kuofisi iyi uchienda kuofisi iyi, hapana chiri kufamba. Kusvika newo watoora mwoyo, wotoona kutoti hano zvinani kuti ndidzokere futi kwanani. Saka kusumudzirana kwacho kunenge kunonetsa. Ngatibudirane pachena kuti zvinhu zvinofambiswa so, kwete kuti apa munotaura neimwe nzira besides pasisina vamwe movha maakutaura zvezvakasiyana. Saka zvandioni zvichifamba.
Dai zvanga zvichibvira muchibvunzwa kuti muzowanikwa muchidzokera kumusha, ndezvipi zvamungade kuona zvichisandurwa munyika?
Right, chinhu chatoda kutanga kuti chitange kusandurwa ndezvekuti zvinhu zviitwe pachena. Handizvo kuti business rese, kana ndiri kuda kuita business retransport, umwe asataurirwa kuzi aiwa mabhazi achapinda free duty zvatisikazivi. Then wozongoona mabhazi aakupinda, mutemo unongoiswa for a short period. Vaivaya vakataurirwa secret meeting kuti aiwa tichaisa mutemo wekuti mabhazi achapinda free duty, wozongoona mabhazi aakupinda.
iwo paunoda kuzotizopinda kuti wata mutemo uyo watovhara handi mazoona saka tibudirane pachena tisahwandirana ndokuti zvinhu zviende kana paine patadzwa hazvinei kuti une position ipi muhurumende bvuma kuti ndatadza pakati ndokuti nyika iende kumberi
aiwa
ndatadza kubvuma pandakanganisa kuti ndatadza ngondoti ndiri mukuru handioni zvichifamba nyeperano
aiwa mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka
ndinotenda
babai regai tiende kune mukoma atinashe muripo here panhare halo mukoma tinashe muripo here panhare
ndiripo halo
ehe aiwa tiri wadi mungatitsananguriro kuti muri kupi uyezve imi munoita basa ripi
allright mazita zvenyu nemukana ini ndiri kuflorida muno muunited states of america ndiri agricultural economist by profession ndichishandira mutiri muno mukuita research agricultural research for organization yemuno muamerica
muri paiko foni iri kumboita ichiendaenda
allright mirai ndibvise maearphones
ehe nokuti hatichakunzwai because isusu kana tiri kutotadza kunzwai then vamwe havazokunzwai
yelo
ya manani manje
allright so ndanga ndichiti ndiri agricultural economist by profession ndakadzidza kuzimbabwe midland state university ndamuno muamerica ndiri kushanda seagricultural research assistant muno muflorida ya
manzwa echikumbiro chava munangagwa kuti hanzi dzokai kumba mugadzirise mataura emi kuti muri kuita zvekutsvaga unyanzvi panyaya dzezvekurima nezvimwewo munoona sei kurudziro yavo
kurudziro yavo yakanaka asi dambudziko ratinaro isu semazimbabweans nderekuti pane zvinhu zvandanyora pano zvinokwana kuita 6 zvandinofunga kuti zvindizvo zvo zvikakwanisa kuadreswa chotangira ipapo
chotanga
chinofanira kugadziriswa munyika yezimbabwe ipolitical legitimacy right kuti tizive kuti isusu politics dzedu dzakamira sei ende tinofanira kunge tine respect yevanhu yezvido zvevanhu munyika kuti vanhu kana vavhota whether vadyiwa kana kuti vahwina zvinhu ndazvoendepa zvakanaka toita legitimacy panyaya dzematongerwo enyika so that dzimwe nyika dzokwanisa kudyidzana nesu zvakanaka chechipiri ndechekuti isusu kuti tidzoke kumusha kunofanira kuita restoration of rule of law constitution must be the supreme law of the land kwete kuti vanhu nepoliti bureau vanogara pasi vokure voita kukura musoro kudarika constitution kuti masoja anongotumirwa mustreet vonouraya vanhu for a point kwayari yekuda kungotsvaga kunombedzera opposition that is not acceptable ndatiitei kuti nyika itongwe neconstitution kwete kutongwa nechitoro topinda panyaya yemainvestor confidence isusu tinoda ndakaona vhidhiyo rapurezidendi wekubotswana vachiadressa vamasai vachiadressa vana strive masiwa vachitaura kuti kunokumuka uya kuzvesa kuno kubotswana munokwanisa ukaisa mari yako mubhenki nhasi kana ukada kuzoitora next month your deposit is guaranteed and it's safe but kuzimbabwe ukaita business kuno kana kuti anyone anoda kuita business muzimbabwe anogona kungopfuma achinzi business rara obet mbofu saka that why should we come back there tinoya totambura ikokoko kuno kutiri kushanda because kunoko hakunakidze kushanda kunyika dzevamwe asi kuti ndiuye kuzoshanda kuzimbabwe ndiuya ndopiwa 500 rtgs iye munangagwa chaiye pachazvake akataura patv musuno achitaura kuti mari yaana trump mahusa chaiwo inoti maratgs which means he accepts kuti maratgs haisi mari but iye heis forcing the people heis raping the kuzoti hachisi mari so that why should we come there because iye ndaatoite then the other thing kuno kuti tiri kuda diaspora vote hallo
hai wataura yenyu
allright tikuda diaspora vote kana isusu tichinzi tiri mazimbabwe vachititarisawo semazimbabweans tofanira kunge tichikwanisa kuvhota tichidecidewo fate yenyika yedu kwete kuti vanoda kuzoti kana vakuda kuti madiaspora remittance diaspora dzokai kumba it's true that over 5 million professionals have left the country and vanhu vakabuda muzimbabwe ndovanhu vanofanira kunge vachivaka zimbabwe but havakwanisi kudzoka kuzovaka zimbabwe nenyaya yeutongi huriko wezanupf that is the worst thing chiri kuexist zimbabwe thats terrorism iri kuexista muzimbabwe iri kuenda unpunished yekuwezanupf ichitonga zimbabwe Then the other thing human rights abuses are being and monitored and people are being abused in the state apparatus for their political feelings. It's just because the kuno kwa America. I mean, personally, I ran away. They don't go around with my soldier. They don't go and bamba pedu. Kakasinda peri ni masoja. Vashida kundu uraya kutuvara. Say kwa kwa. Menu veda kundu uraya kana. Veda kundu uraya kana. Veda kutuvara. Say, I don't know. Indo, I assume veda kundu uraya ni kutuvaka uraya wa mwiti shuona enda. Pana kwa waka itu kwa. And you want me to come back kunyika kwa what guarantee do I have kutu nika toka kuzimbabwe nini upenyu wangu uri safe. What guarantee do I have kutu nika toka kuzimbabwe nini kutu nika toka kuzimbabwe nini kutu nika toka kuzimbabwe. What guarantee do I have kutu nika toka kuzimbabwe nini kutu nika toka kuzimbabwe. What guarantee do I have kuti vana vangu inini vacha vakarwara achaenda kuparire nyato kwachinowana mishonga yekurapa. You see, so all those things isusu kuti tiwe kuZimbabwe, we can come there, vanhu vanouya kuZimbabwe mukatasa 2009 pa GNU, vanhu vakangogadzira nyika within 6 months Zimbabwe yakanga yakutooneka. So it's not a matter yekuti vanhu vanouya ikoko kongo yakariba sei, vanhu vakangouya chete zvinhu zvikagadziriswa nyaya yemitemo zvandataura izvi pakagadziriswa rule of law, investor confidence, political stability, the currency, the currency. What type of a country is it in which a central bank is in a currency?
Mm-hmm.
In the modern history, akuna nyike yakadaro. It's said that we have inherited a system of dictatorship, and it's going to destroy our country, it's going to destroy our future. And vamunangagwa ngavanzwisise kuti vanhu vanoda kudzoka ku Zimbabwe, but ivo vamunangagwa ndivo the terrorists
wanofana kuku. Regai timbokubata ipapo muromo wanzvadzi hatidedu kunyombana. Kunyangwe tinoziva kuti vanhu vakawanda vane hasha zvechokwadi nemamiriro akaita zvinhu, asi ngatingotaurayiwo tichiremekedzana kusvikawo tazoona kuti pane zvichasanduka here. Mombobata makadaro nokuti tine muteereri, tichadzoka kwamuri nekuti imi muri guesti pano, gara henyu ipapa, tiri kudzoka kwamuri.
All right, this man.
Hello, caller.
Hello, Magari.
Ndimkomatunga vandinavo. Kana muda utaura namtukomatunga vanotaura futi, taurai navo futi. Ndabvira kuti harati kutaura. Mtunga, tora mukoma wada kutaura nema.
Ndeve mukoma.
Okay. Aiwa, pakanaka, ndinotenda hangu kana makasimba. Muri kutaura nama nanda kusouth Africa.
Kudzero
ya President Mnangagwa yakanakisa zvikuru, asi ndine imwe mibvunzo hangu yandoda kuti ndibvunze kuvateereri nevachazoda kuzokurukura nekufa mukunge ndataura. Kudzero yakadai yakanaka, ndingangoti ini ndakasvika kuno South Africa kumaearly 2000s. Ndisingosvika kunoko ndakaita mhanza, handina kunyanya kuva nedambudziko rakanyanya nenhau dzepasi. Ndakasvikoshanda ndokuchitanga kuyambuka ndichienda kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira Zambia. But panguva iyoyo ndakadzidza zvakawanda mukufamba kwandaita. Ndoda kutaura hangu kuZambia kwandakadzidza ndichiona zvaiitika. Vanhu vomuZambia mari yavo kwacha zvochiwa yakamboita panguva yakaomara zvamunoziva kana vanozviziva. Asi andaraona panguva yandarange ndakuendawo ikoko, kwacha ravo vairida nyange rakanga risina basi. Vakaramba vachirisapota zvikuru, vainyange wakabata US dollar nyange ukada kuchinja, but kwacha ravo vanga vachirida kuriona. Saka indangaitida hangu kuti kuhurumende yedu, kudai nyange mari yedu isina simba, ngatiisapote iyo yacho iripo kuti irambe iripo, nyange tichishandisa dzimwe mari. Zvimwe zvinhu ndangazvitarisa ndezvekuti I think our government discuss with the government of South Africa kuti currently vafane kushandisa zvavo ranzi maranzi aya kuti akwanise kubatsira pane vanenge vaendawo kumusha vachida kunoita mabasa avo akasiyana-siyana, vakwanise kuti mari iyoyo inenge iripo. Zvichibvira mukuti kune avo vanenge vachidzinge vane mainternational account possible kuti anenge ane akaunti yake kuno South Africa anoita business, achiedozva kuti achaenda chinyehupidhuwa mari yake. chekupedzisira kana kuti ndingangoti point ichishanda sepanenge pedzisira mazimbabwens vedu vei hatisati tatambura kana tahotambura chava tanyika yedu tine mwoyo wokuda ngatimbosiyai pari munhu akataura mbenezurama akati ina handisiri wepolitics asi zvandinoshuvira ndezvokuti ngatimboisai politics parutivi tiwane kubatsina mukati menyika medu tivake nyika yedu nekuti hatina imwe nyika yechipiri kunze kwezimbabwe ese isi tinotaura tichida izvi tiri kucomfort zone hama dzedu dziri kumusha avo vasina pokuti vanokwanisa kuwana kuti vano mari inotombodushaiko kana yekuenda kuchigayo chaiko inoshaiko ngatirangarirei izvozvo patinei tichipa makomendi akafanana naiwayo vanhu vari kumusha vanowanei pamusoro pemakomendi edu pundudzo yavanowana inongobudikidza nokuti isu kana tikabatana nokusapotana mukati menyika medu politics dzinochinja tiri murodhi tichifambidzana tiri mumhoro rimwe chete hapana chinoramba kuchinja mukati menyika vanhu vakabatana basi tikangoramba tichingotaura kuti zvakati mubvunzo ndakaubvunza mavhiki anokwana kuita matanhatu ndakabvunza ndichiti 2023 kukandizanopeyorikawina munoti kudii titarambei tichitaura matauriro iwayo ngatifunge izvi kumberi tichitarisa nekumashure kwatinobva the only alternative as of now is to support our country takabatana tichiedza kuti tizvitizvitiatheame tichikurudzirawo vatungamiriri venyika dzedu kuti aiwa itai kuti pave nesecurity itai kuti pave neenvironment iri safe inoita kuti munhu auya akwanise kufurwa nemhepo yakanaka asingatyiri kuti mangwana kunomuka kune zvakati itai kuti munyika muine rusununguko rwakada zvese izvozvo zvinongoitika pedzi kana takabatana tichifambidzana negwara rimwe chete izvi zimbabwe of this what we are talking about this kind of language handioni handioni tichimbonira kana kupi vahanzvanzi kwatinongoenda kuramba tichinetekara nekunetekara nekunetekara and the reaction of markets usually vanotarisa nezvemamarket pastock exchange zvinofambiranawo futi neleadership zvimwe zvinhu zvandanga ndichitofunga izvo zvinditaurana nemika havahanzvanzi ngatingoregai kuva nemaministers okuti kana vaapoindiwa mungonogara kumahofisi tovavona after 5 years vaakuya kukambera mucharangari yavahanzvanzi kuti makuda apfuura muzimbabwe wenezde yaitorwa sesport day ndichiri kuzvirangarira
asi pane vamwewo vari kuti vamanhanda imbobatsai makadarovanenguva
yekuti maministers vanombobudawo vachienda kuvanhu vachinotaura nevanhu vavanomiririra vachitaura maprograms avo avanoita mugavhenmendi vanhu vachibvunza zvinovatambudza vachinzwa kuti maministers ari kuti kudini ngavapararire nenyika yese every wednesday vachinzwa matambudziko hounouya vachizogara ithe
cabinettinotenda vamanhanda regai timbotora vamwe vatereri
ehe vazhinji vari kutokomenta ipo papa hapana cot me mapy cot me ari kuti vamanhanda hanzi asi makapuwa purazi here nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yekutaurawo kwacotney ari kutaura hanzi aiwa dai nekuvanhu vari kunonga svosve nemuromo asi vataurawo zvimwe zvakanaka vamanhanda zvekuti dai makurukota ntunga vaikwanisa kuti ivo once a week vanomboenda vonoonana nevanhu vakavavhotera kana kuti fanike mamp nyanya vachidzokera kunzvimbo kwavakavhoterwa kuti vabvunzwe mubvunzo wekuti muri kuitei kunzvimbo idzodzi uyezve muri kubatsira sei
sependuko yekuwe mnumzana mapena uyavezwa avalaleli vayakhuluma lawe uke wakhuluma njalo ngodaba lokusetshenziswa kwerand uthi ilizwe kumele lizame ukusebenzisa leyo mali uze kube lenqubela phambili elizweni yilupho olunye utshintsho olukhangeleleyo olokuthi okokuthi alubana luthe lwabakhona lungakuhuga mpela ungunqabutho mabhena la uthi hayi kahle ngiphindele ekhaya ngiyebamba iqhaza labanye sivuselele ilizwe.
Amafemu engavule ekhaya abantu bazimisele ukuthi bahambe ekhaya bayesebenza ekhaya ukubhalisa ama-companies kungabalula ma umuntu kuyukuthi ufuna ukuvula ifemu yakhe kumbe ikhampani yakhe ekhaya kube lula njalo futhi kube lalokho kuthiwa ngibasenze ne-confidence ukuthi nxa umuntu efake imali yakhe ebhanga emsemabhizinisi imali yakhe uzayithola anelise ukuthi athenge ezinye izinto okumele ukuthi azithenge ezekhampani. Abantu bayafisa ukuthi bahambe bayehlanyela imali yabo bavule ama-companies. Into ehluphayo khathesi ukuthi na umuntu engazabe le mali sethule 500,000 rand uyazibuza ukuthi kambe kuyini engafika ekhaya ngikwenze okunganginika imali njalo imali yami ingangeni emgodini. So khonokho ukuthi ngakula confidence emabhanga ukuthi imali yebusiness kayisoze itholakale ngendlela. Yikho kwenza ukuthi abantu abaningi bengahambi ukuthi bayehlanyela imali yabo ekhaya bavule ama-businesses. So yikho lokho uhulumende ka-president Emmerson Mnangagwa okumele akulungise indlela okungenza ukuthi abantu bahambe bayevula ama-business lapho kwaba kuma-business lokuthi ama-permit ama-businesses kumbe ama-licenses kungabi yinto enzima ukuthola i-business license xa ufuna ukusebenzela ekhaya ukuthi mhlawumbe ufuna ukuvula i-business kube yinto elula kungathathi isikhathi.
Inguquko le mabhena yinguquko enzima yini kumbe yinguquko nje e-basic okokuthi uhulumende kamelanga abe lobunzima ukuyiletha nxa efuna ukuvuselela ilizwe?
Uhulumende kakumelanga akusonto nje enzima, yinto nje elula ngoba okunye kumele sikukhangele ukuthi indlela ibhanga lethu elikhule lisebenza ngakhona i-Reserve Bank indlela elinika ngakhona abantu abakubhizinesi imali yangaphandle i-foreign currency. Siyabona ukuthi kule khampani leka yabotakura eye-oil eyiyo ephiwa imali eyangaphandle ukuthi bona bebelokuthi beqhubeka bethenga amafutha ezimota emazweni. Labo abanye kumbe abaku-construction kumbe abakwenye i-business abafuna imali yangaphandle kabayitholi ngoba imali leyo iphiwa abantu abadla lezikhulu ze-ZANU-P F abayibo abenze ukuthi ilizwe libe yindlela elingakhona. Bese kusiba nzima ukuthi umuntu nxa ile bhizinisi ekhaya efuna imali yangaphandle emabhenki akayitholi, nxa esiya e-Reserve Bank imali etholwa ese-Reserve Bank kunabantu abavele bayibephiwa. Uhulumeni ngominista umthulisi Ncube bathi bona abantu kumele bahambe bayethenga imali yangaphandle. I-RTGs lezi ezikhona isilahlekelwa ngamandla okuba nzima ukuthi abantu abakumabhizinisi bathenge imali yangaphandle ukwenzela ukuthi amakhampani ake bo aqhubekele phambili. So ikho sithi thina njengoba i-trade isenza kakhulu elizwe le-South Africa nxa kungasetshenziswa irandi ngoba o-businessmen bathenga impahla zabo lapha e-South Africa kumbe imitshini abafuna isebenza ekhaya bayithenga lapha e-South Africa. Nxa kuthi basebenzisa amarandi kabasoze bebe lohlupho lokuzothenga mba ama-spare parts ezimota, kabusoze kube lohlupho ngoba kuyabe kuyimali ababevele belayo.
Siyabonga mabhena, aqhubeka ubambile mavithi mboto ramtereri.
Aiwa, ndiri kunzwa kuti tine mutereri. Hello caller. Hello caller. Hello. Amenu kuti caller varipo here. Gaitende kuna Mukomatinashe. Mukomatinashe muripo here panare. Hello.
ndipo hello
ehe taurai tinzwe tiri kutaura namukomati Nashe here kana kuti nakola apa
namukomati Nashe.
All right. Mukomati Nashe, pane zvamataura mataura imi kuti makabva kuZimbabwe muri mukomana wechidiki chaiye. Mukataura zvakare kuti pane zvamamuri kufunga imi kuti ndozvingagadzirise nyika. Takatarisa zvataurwa nemutungamiri wenyika izvi. Pane zvimwe here zvamungada kuwedzera dai kunge vanga vakateerera kuti vakanzwawo kuti imi sevakomana vechidiki vakabva kumusha mukauya kuno mukaita zvidzidzo zvepamusoro zvavangagadzirise kuti remangwana dzimwe dzenguva kana zvinhu zvikagadzirika munogona kudzokera kumusha.
All right, maita basa. Pane nyaya yanga ichitaurwa, sorry, ndinongokuita take back chana panyaya yanga ichitaurwa neyekuadopta rand. Inini from basic economics, I'm an economist zvangu by qualifications, saka ndinonzwisisa zvavari kutaura varume ava kuti tokwanisa kuadopta rand. Toita sei kana taadopta rand? Nekuti chinodiwa kuti nyika ifambire mberi haisi nyaya yekuti muri kushandisa mari ipi kana kuti muri kushandisa US kana kushandisa chii. Chinodiwa kuti nyika ifambire mberi, nyika inofanira kunge ichiproducer, yotengesa zvinhu kunze zvakawanda kudarika zvainenge ichitenga iyo, so that munenge muine positive, yatinoti positive balance of payment, handiti? Saka isusu kuti titi patinoshangira kuZimbabwe kuti titange kuita, ndatigadzirisei nyaya yeland question. The land question is not saying kuti isusu tinoda kuti land idzo kuvarungu kana kuti ivavo vanhu vatema vacho, even nevarungu wherever whoever ari kukwanisa kuwana land wacho ngave ari munhu ari kukwanisa kuproducer something chekuti anotenge, anowasara anoita subsistence farming plus surplus, so that anotengesa something pane zvavari kurima. Toita a strong agriculture, handiti? Taita agriculture yakasimba yekuti vanhu vave food secure, vanhu vakwanisa kuzviwanira chikafu chavo, hatichareli because nyika haikwanisi kurarama kana ichiimporta everything, kutora zvinhu, kutenga zvinhu kwenyika, kutenga wheat kunze kwenyika, tingatenge matoothpick shuwa kunze kwenyika, hazviiti. Ndatigadzire nyika agriculture yedu ive stable, vanhu vane land ipiwo vanhu vanodeserva, vanokwanisa kurima. Tine vanhu vehombo mamazimbabweans vakaenda kumaagricultural college vakadzidza kurima, vakaita na horticulture naagronomy, vanokwanisa kurima zveunyanzvi chezvo zvekuti nyika inokwanisa kuendera mberi. Zoregerwa kupoliticize kuti munhu anopiwa land anofanira kunge akarerekera kudivi rekati rakati zvevanhu vanodeserva.
Regai ndimbokubatai muromo ipapo, mukomati Nashe.
Imagine kuti ana stand koro.
Nare yenyu manjameno zvayakuita ichanzwika mapapi.
Sorry.
Nare yenyu hameno zvayanga yakuita.
Mamainzi akavhagwa
mukomati Nashe, batai makadaro tina kola tichimbogadzirisa nhare dzenyu. Hallo kola.
Hallo.
Ehe, tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaura nanko mukwasha mazezuru mavelas. Vakanganwa ndakambotaura chacha zvikurukuru ndikati mukwasha mazezuru asingasarudze ganda.
Oh, asi munokuluma.
Waseka ndo wanakirwa dhodha mavelas.
Ndanakirwa shuwa. Munokuluma.
Ndakazofonera nevanhu vakawanda zvikanzi baba vanonziva vakati baba mataura.
Oh.
Nyika ndedu mavelas, nyika ndedu. Kana tichi kuonai muchishaina mumatiivhi mafoni tinofara zvaka. Nyika ndedu.
Muri kupiko mukwasha? Ngomazezuru.
Ndinoti ndevele bhati. Ndoda kutaura neshona kuti ndinzwike because headquarter ishona stereng.
Alright, chati mu
anko mo.
Aiwa zvamuchaita ka.
Ndoda kutaura sisangu ikoko kumbala lume kumadhabuzi.
Zvatichaita ka anko, muchitaura neshona mozotaura nehama yenyu mukomo.
Ndinoona munhu aigeza nemukaka. Anko mo vaigeza nemukaka. Lendi mavelas ndo takangaridza nyika yedu, heritage yedu taiuraya.
Ehe. Saka poitwa sei? Soja
nemapurisa. Hatikaje masoja nemapurisa, toja ivhu. Kwakabva vana tateguru vedu, vana taminuka, vanani, vana tongogara, vana Joshua Nkomo, ndisingataure naNkomo. Ndonzwa misodzi yangu ichiwira pasi.
Ah, sorry shuwa. Saka
wangu jaja wangu ne hondo takatarisa isusu vaida da nevu vachirima mafertilizer achi uya kuma prazi kuchirima kuti isusu chacha tirikurima vanhu atirime lendi.
Ah, mashoko makuru hapa. Muri kupi vangoma mukwasha?
Ngati vhare tivhure, tivhure misiwo. Haukati mavhela zvirula kubikira vana vako sadza murume akauya.
Eh.
Okia kitchen. Ukakia kitchen haumbobika mapoto ari mukitchen.
Mhm.
Ukarasika makia kitchen haumbobika. Nika yakavhurika mavhela zvi very clear kuti tika gadzira hana zvedu. Ana zedu dzatakarwira hondo itichirwira sidimbuka misoro indakaona ba chamara dzangu chidimbuka misoro ndakatarisa kuti ah baba vaenda kodzi nasi nasi chachao nasi cha ndikakutaurira makonda takaitika matevele ndiwaziva yese hondo noti iri kutaura nasi kuti kwangu nehondo no hondo yedu minda yatakarwira kuti tirime titengese tigadzire mapoto zvisikotili sisenza. Bana unogasika ukwekwe kwaga andifute makampani aya waiona nemoto uri pa train uchienda ku Harare andifuta ari kushanda uchisika kwadomba uchiona kotoni chiri yaka ichipenya ichigadzirwa ichipuya uko kwana mudzara vanekwa ndine chamari dzangu dzekwana mudzara vane vanhu ndakagara na vanhu vakuru vanopfuya hwai vachirima kotoni kune sunflower ichigadzira mafuta ku olivine National Foods, Chibage, and is here with you. Kukira ndege, wenda uko, wenda uko. Uweza kupozana mavelasi kwa tiri kwano.
Mm-hmm. Ya, muri ipapo wankomo, saka manzwa.
Barugurima, barugufuya mombe. Ndinesha mari yangu, hapa kutiti nkomo. Dae wawe atiende kupra, kumuraka kwangu kuprazi, kwa uende kuhona.
Ehe.
Ndaimbaera mombe zake zezezeze. Zanga tenga ku South Africa because dine ruoko rakananga ipapo mavhela sipapo palendi nezvifuyo ipapo
ankomore
ndirakuenda kuragiza bhuru rangu randakatenga kuti dzine murungani over 600 asati dzabereka dzese unonzwa sei mavhela kunyika kwedu hazvipo izvozvo.
Ya, saka vankomo chimbumira ipapo titaure timbo kuvhunzai kuti manzwa zvataurwa kuti hanzi dzokai kumusha mati mune ruoko rwakanaka. Muchadzokerere.
Inini mavhela sindakanyoretsa 2005. Mwana wandakabereka vana vangu vese handina mwana sina kuenda kuchikoro kwabvunza. Vachakufonera vanhu vati mavhela iyo ishasha iyo ukaiona. Anogara kungakanyarara nyarara so kunge chirema rema so asi kugeza anouraya. Ndakagadzira vana vangu vese hakuna sina kuenda kuchikoro. Nanhasi vakanogona kufonera kuti tese ndine magraduate anobuda nema A. Vana vangu ndine vana vangu vari kuHarare vamwe vacho vari kutaura kuti baba vavo ane hana yevhu hana yevhu inini chanzi kuti ndakanyoresa 2005 mavhelasi.
Makanyoresa chiva nkomo
ma?
Makanyoresa kuti mupiwe prazi.
Ndakanyoresa kuti ndiwane lendi wezi moyo wangu ndira kurima nekufuya kuti kana ndakusvika kuchembera kuma70s wezi hazati ndachembera ukati nzati ndasvika 60s ndoti ndachembera haya hazati ndachembera chine pfungwa chachazvo kuda kurima ndikasvika zvikanzi ha munoenderatu ndikati kuenderatu ini makanyora pasi ndira kudzoka ndirime michini yangu nditenge michini yangu yekugaya chibage chemombe chikafu chemombe ndifuye wai dzangu but ndikurwadziwa nekuti baba chacha ndikabvunza ankomo ankomo ivava vaunavo kuti anoziva Marula area.
Vankomo hanzi taurai navo.
Anoziva, anoziva. Anoziva, yakwazi nkomo.
Ngazalelwa kona, ngakulela kona, nsala kona lamanje.
Vaishasha, baba vangu vairima. Saka ganda, hanzi dzangu dzombotaura kuti dai mukoma wedu akapiwa lendi, tainona, tainona mavhelasi. Neni varora mainona mavhelasi, mainona. Vari kuramba nelendi, vari kuramba neagriculture vanhu ve be hurumende yedu havene kuti chavarura kuripi
asika vankomo manzi hanzi dzokai muuye kuzotora agriculture yamuri kudai.
Haiwa hazi kutaura namunangagwa ini ndakautaura mavhera tuita hanisoropodze munhu auraya munhu ajaimbwa ajachakati adanana nankomo adanana neni handikuzinzwa shona yangu handimbonongedza munhu kuti ane mhosva tese tine mhosva vanhu vezimbabwe. Nemoya yedu yekutadza kuti tigare zvakanaka handinongedze munhu handizive kuti handingakaurani inini ndoda lendi chete tigadzire nyika yedu handida kutaura kuti varungu vaidana nelendi vaidana nelendi varungu takavatarisa mongbezi vasitengesa kuEU kuchiuya mamilioni vaidana nelendi vachitibvunza futi kuti zva muri kuita izvi muri kuenda kupi musora muchidzinganisana dzinganisana muri kuenda kupi kune murungu mavhela sakati dzidzidza akandidzisa basa idini unoziva kuti akati chi
akati chii chipedzesa emva mapetsa ipapo mukwasha
wemazizuakupedza mavhela sii ndipe vame vanhu vezimbabwe vataure akati kwandiri chidzidza basa ini basa chatao ndaifunga kuti patakaenda kuchikoro ndichibvunda so achidzidzisa pandaishanda akati chi ndinoda kudzidzisa nezelendi ini ndaifunga kuti ari kundidzidzisa nemichini yati kugadzira nayo akati ndiza kudzidzisa nelendi sezvo matora nyika muchatora ma50 years but varungu vakasenza nyika ino zvichatora 50 years kuti vararame mari yavo isina kupera mumabhengi
aiwa tinotsenda
mavhelasi vangava nemapurazi kumarula ko kumarula kumangwe kwese ko kwese kuenda pasi kona vana Bloomberg vavamunavo kuamerica ivavo inonzi Oppenheimer vanoziva vaita basa mavhelasi musaregere kunifonera
aiwa tinofona nkomo mambo tinakidzaiko panapo
hayi hamfuni kukhuluma lao pane khaya ingasingase ngithetha umhlobo ndakhuluma ngelinye ilanga
hayi siyabonga
ufoka mageza ngokako usofana ongakhethiyo
kunjalo baba siyabonga
hayi kurayithi mfuka mgogo
nhare dzamista nkomo hei dzabva dzakanganisika asi vanga vachinakidza chaizvo vambounzawo ya pane basa but
full-time job
as I think sometimes tinombodawo kuti timbowana vanhu vakadai vanombonyevenutsa mwoyo mbichana nekuti vanga vari kutaura zvakawanda ntunga Mr. Nkomo there our caller was just talking that he has actually registered to get a farm but he says he has no hope at the moment that he'll be able to be granted one or at least to have access to one. Over to you.
And it's 13 minutes before the top of the hour. If you just joined in, this is Live Talk on Studio 7. And tonight we are talking about the appeal by President Emmerson Mnangagwa to Zimbabweans in the diaspora to return and be part of efforts to revive the economy. Coming back to you, Mr. Mabena, do you see enough goodwill from the government to put the country back on track?
The last few months has not demonstrated so. You would know that the ZANU-PF government has declared the working people of Zimbabwe as enemies of the state. We saw them in January when people took to the streets because of high prices. People were shot. We are seeing prices doubling again. If people take to the streets protesting against the high cost of living, we do not know what the military will do this time. Instead of addressing the issues that have been raised by the working people, we see the ZANU-PF government compensating former white commercial farmers, and we are of the view that the $53 million or so that is said to be allocated to the former white commercial farmers should actually go towards paying the teachers, the doctors, the nurses. Part of that money should be used to buy medication for the sick people in hospitals, because people go to hospital, they cannot access medication because the government is broke. So we do not see the need of prioritizing the conversation of white commercial farmers. This is only being done to restore the relationship between the Zimbabwean government and the government of Britain over the people of Zimbabwe. So there is no priority on the part of the Zimbabwean government to assist the working people and to create conditions for employment in Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Mabena, and please do stay on the line at Mbotorawa Terere Mafi.
Hello, caller.
Hello.
Makadiko, tukutora nemi muri kupi?
Muruta rana Shepard ndiri ku Botswana.
Oh, pa Botswana hana sita wana makola zakawanda kubva pa Botswana apo. Kwakadii ku Botswana?
Ha ku Botswana ku ride zvako kwakadii kwamuri koko ne basa.
Aiwa tiri kushanda zvedu tiri kunota ura yenyu pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzekutanga this is Mavelas.
Yeah, taurai tinzwi.
Yeah. Pfungwa dzangu dzekutanga ini chokutanga nda kutanga nemubvunzo vatete.
Taurai tinzwi.
Mubvunzo wangu uri kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti iri kuda ma foreign vanhu vari kunze isisi ma diaspora kuti tidzoke kumusha handiti.
Mhm.
Vanewo here chavakamboti chavanokwanisa kutiitira kurerutsa sevanhu vavanoziva kuti akabuda munyika for a long time handizvo tichi takabva kuZimbabwe for a long time handizvo tikauya muno mune zvinhu zvetinazvo tine maproperties etinawo tine mamachines etinawo anokwanisa kuti kadzokera kumusha tinokwanisa kuti tindotanga mabhizinesi because right now hamungandi tindodzokera kumusha kuti ndindotanga kutsvaka basa. Already I'm here ndinotori nebasa rendinoita ndine machineries tinenge tiinawo tinenge tichishandisa kumabasa etinoshanda nawo kunoka handiti. Ivo vari kuti tidzokai kumusha vachiti tidzokai kumusha havana here zvavakwanisa kutirerutsirawo panzira yekuti tidzoke kumusha vatikirawo here nzira kana ndichiti kuclear nzira ndiri kureva kuti vatirerutsirawo here paborder because hapana pendinozombodarika kubva kuno kundichidzokera kuZimbabwe ndisingavambuki nepaborder.
Saka tomboti kuridziro yenyu mimi ndeyei?
Ndimbo kubatai murume. Tikacherechedza ike zvinezvi vatete poga poga petinonzi isusu vanhu vari kunze kwenyika ngavadzoke vauye vazotanga business. Handingabvi kuno kundosiya missionary ndinayo kunoko ndondotanga business kuZimbabwe. Ndofanira kutakura missionary ndinayo kuno ndenda nayo kuZimbabwe ndondotanga business handiti. Kana ivo pabhodha ike zvinezvi uchindobambuka uine even motikari chayo chaiyo kuti udzokere nayo iri kunzi inofanira kubhadhara nema US dollar handiti. Toti kana even machinery yetinenge tiinayo havakwanisi kuti vati tigadisa kure tidzoke nazvo moita free duty kana kuti mokwanisa kuti handizivi ipapo ndichitaura kuti kukilea nzira ndiri kureva kuti seno vanga vari vanhu vanga vane chido chokuti vana veZimbabwe vadzoke vazotanga mabhizinesi. Zvisinei nekuti zvinhu hazvisati zvanyatso kumira zvakanaka muZimbabwe ngavarerutse nzira yetinofamba nayo nokuti tinodarika nepamabhodha vanototichaja kuratidza kuti havasi kutotida kuti tidzokere kumusha. Ndeva vasingachaji nokuti kana ndine machinery yendinayo handiti ndichisvika nayo pabhodha chitanga kubvunza nzi okay machinery yako inokosta mari yakadii wachajwa juti saka ndichandotanga bhizinesi racho neimi muchitonditorera mari ende kuma uchitotanga kuinvesta nayo kumusha.
Ndombo kubatai muromo ipapo kuti
vachiramba mari yavo inoshanda muZimbabwe yavo yemuZimbabwe maRTJ sevo vai vachimaramba.
Ehe, saka imimi chitipewo zvinhu zviviri zvamungati dai manga muchikwanisa kuwana mukana kutaura neiyo hurumende mungada kuti zvigadziriswe musati mafunga kana kutomboti mutore zviri kutaurwa izvi.
Chinhu chokutanga kana denda ndakwanisa kuti ndisangane nehurumende papoint yavo yavari kutaura they are right zvakanaka zvikuru noendesi tinotoda kuti tidzokere kumusha. Ngavagadzirisei mutemo yavo pavana veZimbabwe vanodzokera kumusha. Ndochinhu chokutanga ndichitaura navo kuti ngavarerutsei kwete kutiomesera nokuti ke zvinezvi moona sindakabva kumusha izvi zvini ndine moto yanga yanga iri kumusha ndichivambuka ndakavambuka nayo ndikabhadhara nemaRTGS handiti. But zvakandishamisa ndarako kuchinzi kuwedzera mazuva emota inogara kuZimbabwe kwachiko kuchibhadhara neforeign currency maUS dollar kwete kuti mapula ndine kuti mapula itwas far much better kwete ndashandisa mapula kwaitoda maUS dollar asi ivo vari kutonda maUS dollar asi vanoti vane makarendi iri kushanda munyika yeRTGS why?
Nechekupedzisira manje. Nare ndofunga dzinenge dzadonha ntunga apo tiri kunzwa mukola wedu ari kuti ari kuBotswana but he is saying that yes the call is good all well and good but there needs to be policies in place to make sure that when people return from the diaspora he is very concerned that if he were to go back he has machinery that he wants to start a business so he would like that machinery to be imported into Zimbabwe for free but or minimal or be paid in RTGS dollars.
Indeed kunjalo ngiphenduke kuwe mnumzana Mabena isiqebe uhlelo ukhona ecingweni Mabena. Unfortunately we have lost Mr. Mabena there but I think we still have Tinashe Nyatsoga.
Yeah, you can talk to Tinashe.
Goma Tinashe mochiri parunare.
Ndiripo parunare. Ndiri kunzwa ndiri kuteerera hangu zviri kutaurwa nevanhu zvakanaka chaizvo.
vanhu vese muri kuona munhu wese ari kutaura ari kuratidza kuti ari positive nekuda kudzokera kumusha, asi trust chaiyo yekuti hurumende yedu inevesa inobata vanhu zvakanaka ndo iri kuleka, because isusu hatikwanise kuti tingapromiswe kunzi vanhu vari kudiaspora chiuyai toexpecta kuti taitirwa zvakanaka, but ivo vari kutaudza vakanaka zvakanaka vanhu vari kumusha ikoko vagara variko, the majority yevanhu variko kudhara. Saka zvakafanana nemunhu ari kuredza hove kana achiiraura hove akaibata akungoikanda ma achaipe mawemzi ekuti irambe ichidya nekuti aibata kudhara. Saka isusu tiri kuti zvazvitaurwa nevanhu vese izvozvo I think ndoma mapoints anda ndakanyorawo pasi ekuti kana kuri kunzi vanhu vaakudzoka orit ndatiti zvinhu zvaakufamba munyika ngatichiti vanhu kana vaakudzokawo voitirwa mafree jud ezvinhu zvavo. I think mutemo wakaomboripo handisi kuziva izvozvo kuti kana vaakudzoka mareturning resident chichichichichi, but wailimita zvinhu kuti one motor one chichichichichi handizi, but zvinhu zvakanaka izvozvo zvokuti kana vaakuti vanhu ndavachidzoka, vanhu vanodzoka vacho vachisvikira pai, vanhu vanosvikira land ini nyaya yangu iri kunyaya yeland kunyanya nemamins of production. Ngavape vanhu both kuno kumadiaspora inaman agricultural research ndikuita research yakakura yekuti yechikafu yefood production yekuti tikauya kuZimbabwe kuya tikanopinda kuna naikrisat nekuna Cedric kuya we can have some scientific research yatinokwanisa kubatsira neknowledge chaiyo kupindawo kuisa knowledge, but unonopuwa mari yekurarama kwacho because unosvika ikoko kubwa puwa 500 bond and isingauye futi yegovernment yacho, and so they must make sure kuti vagadzirisa mitemo because zvese zvitingataure zvedu ivo vanotozvishuwirawo, but kana pasina mutemo uri kurespectwa uri kuremekedzwa munyika hapana chinhu chinobatsirika. Ndapaitwe mutemo chavo kuti constitution ndo yaakutonga munyika handizi whether there's political legitimacy or what, but let there be rule of law in the country. Ndo patofana kutaa ipapapo zvinhu zvese zvatiri kutaura nezvazvo zvinobva zvaita. Then another thing, let demilitarize my institutions and depoliticize them, because for as long as we've got political institutions everywhere hakuna kwatiri kuenda. Let the country be run according to the constitution, uyezve ma institutions ndaaranwe on merit, not kuti unotora brigadier general akaretire kuarmy momuti dhiya haakurana ministry of agriculture chaanoziva kuagriculture chii, motora brigadia momuti dhiya haakurana ZBC chaanoziva kumedia chii, and political expedience at the expense of the people ndo chinhu chiri kuaya Zimbabwe. Saka vamunangagwa kana vachizonzwa message ndavanzi kuti chinhu chiri kudiwa nevanhu chekutanga kugadzirisa mutemo, kana vagadzirisa mutemo they'll see even my investors vanotanga kuuya, zvese zvekarenzi zvatiri kutaura zvemamaina, but chinhu chakakosha chirikudiwa muzimbabwe inyaya rule of law.
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutenda imukomati nashenya tsoka kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu.
Ndokutenda isisi mafe nekuti nekunditembawo kuti ndingakokupawo pfungwa dzangu.
Aiwa, ndimi mechidiki, garai muchidzoka muchirongwa. Thank you so much. Ntunga, maybe we can just read what our people on Facebook, all our followers are saying. They see Fasi Mofa kuti keep up the good work, Studio 7 pa VOA. Shona Fraser Chicks Nathan ari kubva tipa namba dzake, anzi call me last Maposa ari kunakirwa naNkomo hama yedu mukwasha wemazezuru anga ari pano pachirongwa. Liberty Nyanongo anga ari kuti ndifonerei takonai. Courtney Memping, Courtney ari kuti vaNkomo vanakidza. Patricia Sibanda, vaNkomo hanzi kuseri vaNkomo vanenge vabata vanhu vakawanda. Emmanuel Nyakonda ari kuti chaora chinhu ichi Ntunga.
Saka vaNkomo vaenda nenyika.
Aiwa, vaNkomo vaenda nenyika kwavasvika mina vakatsuka.
And this is the Diaspora Forum. The diasporans have spoken. I'm sure somebody from the government was listening, they will be passing the message to the president on whether people in the diaspora are really willing to come back with the status quo as it is. And that's it from us here at Studio 7. tonight. I'm Tunga Milinkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye saying see you tomorrow on the Women's Forum. Bye-bye.